su taka da chirangano se ZANU-PF yukuno ku Canada neku USA ku North America kuti pakawe pakapinda new administration yedu new republic yoku Zimbabwe inoridzwa na comrade Idim Nangagwa taka da chitenderano chokuti gore roga roga muna September viki iyo ino iyi tinenge tiri mu New York tichitambira mukuru wedu wenyika tichimira also in solidarity with basara vari kuita ku Zimbabwe also neutongi kwa vari kuita ku Zimbabwe tinenge tichisangana futi ne shamwari dzedu dzinozvizana ne Zimbabwe dzinobva kuna na South America dzinobva also kuna na Eastern Europe dzinobva also ku Africa and the other also parts of the world saka tinenge tichisangana tichibvatazo tichitanga zvedu kufamba tichiona ma Afro-American vanova kuti hama dzedu dzeZimbabwe kubva paupa old administration kuna na Harlem uko vaimbovhizitibwa nomukuru wenyika comrade Robert Mugabe tichivavimbisa kuti Zimbabwe will never be a colony again haifi yakatongwa nayapambe pfumi futi tinobvatazoonopedzisira musangano yedu United Nations Square.
Kune vamwe venyu vakaunganawo muNew York vanosanganisirawo veMDC Alliance vari kutoratidzira izvozvi vachiti izvovada kuti vapuhwe kodzero dzekuvhota vari mudiaspora. Imiwo muri kubatanawo navo here muurongwa hwakadai takatarisa kuti izvo vanhu veZANU-PF murimowo mudiaspora?
Right, isu turimo mudiaspora asi seZANU-PF hatiratidziri nokuti tinoona kuti nyaya yechirongwa chediaspora policy ichi vote hatingi vakandinsiparadza vakambotaura iyo ino vhiki vachiti imunoziva kuti Zimbabwe tikatasa panyika dzose dziri pano pasi kana ukaenda kuno the smallest island chongoti kana inonzi the island of Fiji nezvimwe zvima small islands kune vana veZimbabwe vari ikoko saka kuti titi diaspora vote tinofanira kunge tatarisa kuti tinokwanisa here tine capacity here yokuti munhu wega wega ari kune nyika dzimwe even dzimwe dzisina kana maembassies edu dzisina kana dzimba dzeZimbabwe dziriko vanokwanisa kuzovhota sei nokuti hatidi kungori diaspora vote ishandire vari kuamerica kubritain nokucanada nekune dzimwe nzvimbo ko vamwe vanodawo kuvhota tinoda vhoti yavo nokuti kana yakodzere yemwana wese weZimbabwe ari outside Zimbabwe vana vese vari kunze kweZimbabwe vanofanira kunge vachikwanisa kupuwa mukana uwoyu saka zvinhu zvatiri kuti se government neZambia inova pati iri kulida tine maconsideration atiri kutazi akawanda kuti tinozozvikwanisa here kana tatanga chinhu chinofanira nge chiri chinhu chinongo chichigutsa vana vese veZimbabwe vanda zvekuda kutariswa kuti inyatso kuitwa zvakanaka ndatenda
mati imi munouya kunoku kuti muwane mukana wekusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rwendo runo vamunangagwa havasi kuuya muchange muchitaura navo sei ivo vari kuZimbabwe
isu tine matare yatinoita nehama dzandataura dziya dzinozvidzana neZimbabwe kusauya kwamutungamiriri wedu comrade Idim Nangagwa ivo vachati adresa comrade Idim Nangagwa pagungano ratichaita pane pavachati adresa isu sevana veZimbabwe pavirtually saka ipapo ndo pavachati adresa asi kuvaona physically aiwa physically tinogona kunge tatadza kuvaona this time but kuadresswa nomukuru wenyika vane pavachati adressa isu nevanozvidzana neZimbabwe vanoda kuti Zimbabwe ibudire vanofarira kuti Zimbabwe inge ichiinda neright directions vachange vari panzvimbo yakakodzera pavacha adressa virtually nomukuru wenyika comrade Idim Nangagwa.